manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumi guru 7 2022 makaterera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reZANU-PF rinowedzera uwandu hwevanhu vachakwikwidza musarudzo dzeCentral Committee mangwana uye kubvumidza vamwe vakanga vambonyimwa mukana wekukwikwidza pamwe nevamwe vasati vagara mumusangano kwenguva inodiwa kuti munhu akwanise kupinda musarudzo. Ishe Chovani vekuchiredzi voripisa Sabhuku Masekesa nemhuri yavo nekuti vakavabudisa paStudio 7. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinocherechedza zuva rebasa rine hunhu pasi rose kana kuti International Day of Decent Work richiti kodzero yekuti munhu wese ave nebasa rakaringana inofanirwa kusimudzirwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU-PF nhasi rawedzera uwandu hwevanhu vachakwikwidza musarudzo dzeCentral Committee dzichaitwa mangwana uye vamwe vapiwa mukana wekukwikwidza ndevamwe vakanga vambonyimwa mukana uyu pamwe nevamwe vasati vagara mumusangano kwenguva inodiwa kuti munhu akwanise kupinda musarudzo idzi vakaita segurukota rezvemari, muzvinafundo Mutuli Ncube, gurukota rezvemaindastiri Amai Sekai Nzenza pamwe nevaimbova gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Kuti ukwikwidze musarudzo dzeCentral Committee, unofanirwa kunge wagara mubato kwemakore gumi nemashanu, uye mashanu acho uri muutungamiri hwedunhu guru kana kuti provincial executive, asi munyori anoona nezvegwara remusangano, vaMike Bima, vaudza vatori venhau kuti pamisangano yayo mazuva maviri apfuura, Politburo yakatora danho rekubvumira vamwe vasina nguva yakakwana mubato kuti vapinde musarudzo idzi.
Chiita nyaya yokutarisa province neprovince tichiona vanga vanzi vafaniri kumira nevaya vainzi havafaniri kumira pazvinano zvatatinazvo. Taiva neveprovince vakasangana vachiita marecommendations avo nemacomments avo.
Vamwe vakapiwa mukana wekukwikwidza mushure mekurambidzwa vanosanganisira Amai Chidoma Diwa, vaRima Chingura, Amai Patricia Kashande kuManicaland, vaJavulani Mpetu kuMasvingo, vaTerence Mukupe navaBright Matonga kuMashonaland East. Vabima vatiwo
the women's quota vane umira vega vachisarudzana pachavo, asi tinoti paya panenge pamira vaviri vatatu tinotarisira somusangano kuti vaya vanenge varivo vakuru mumusangano pavaviri kana pavatatu mumwe wacho mukuru ndiye unoenda mberi.
Vabima varamba kutaura mazita evanhu vakarambidzwa kukwikwidza vachiti vazhinji vavo havasati vaziviswa. Vabima vanotsanangura kuti handi nhengo dzese dzebato dzichavhota musarudzo idzi.
Vanovhota ndovaya vaya vabati vezvigaro vari kumaparty district kwedu, vemain board, veyouth, vewomen nevemawar veterans.
Pane vanhu vanodarika mazana manomwe nemakumana vari kukwikwidza kuda kutora zvigaro mazana matatu nezvina zvecentral committee. Vamunangagwa vachadomawo nhengo dzedare repamusoro repolitburo kubva pavanhu vanenge vasarudzwa kupinda mucentral committee. Vanoongorora magariro akanaka avanhu vatendai Ruben Bofana vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo ZANU-PF ikave neutungamiriri hutsva hwecentral committee nepolitburo havaoni zvichishandura magariro everuzhinji munyika.
Saka zvekuti isusu tiri kufungiwo tiripo ipapo pakuti upenyu hwedu huite nani hatibofungu, tinongotaurwa pamuromo tinenge tiripo. Zvinonzi muromo hauzarirwi nerwizi. Tinenge tichinzi toda kugati vanhu vagare zvakanaka, toda kuti zviite zvakadai zvakadai, asi kwete, tisade kunyeperana. Izvi ndezvemasimba vemuzano PF vari kuda kutonga.
Ukuwo vanongura nyaya dzematongerwo enyika vachishanda neAfrica University, Dr. Wellington Gadzikwa, vatiwo havaoniwo vatungamiri vatsva muCentral Committee nePolitbro vachishandura gwara remutungamiri webato vaEmerson Munangagwa.
Nyangwe kwabuda vakaita sei, vanenge vasina simba rekuudza mukuru wenyika, mukuru webato racho zvekuita, nekuti iye ndiye anenge ari mukuru waro achitaura zvikatifambei takadai. Saka ndezvekungoti tinozongoonawo kuti pamwewo kana taona kuti nezvazobuda nekumberi ikoko vasarudzana zvazodii, ndopatingazoona kuti pane shanduko yazvingaiti here. Asi semamiriro azvakaita, mukuru webato ndiye anopa ugwara nekuti takufamba takadai.
Zvichakadai, mutauri wezano PF Chris Mutsvangwa vati bato ravo riri kupinda musarudzo rakabatana.
Musangano wedu ndowe demokrasi yatakarwira muhondo, ndo zvichaitika pamaelections amangwana. Hatisi kubo nekadzi kwekuti pane chingatadzisa kuti maelections afambe zvakanaka. Congress yedu ine theme yayo inotaura kuti tiri kuda kuti vanhu vomuZimbabwe vapunduke zvekare pasina anosiyiwa.
Vamutsvangwa vati izvi ndizvo zvakatosungwa nezvikamu zvese zvemusangano chemadzimai, chevechidiki nechevarwi verusununguko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sabhuku Edson Masekesa vemubhuku rekwaMasekesa kuChiredzi North vari kuchema-chema naIshe vavo, Ishe Chovhani, avo vari kuvaripisa vachivapomera mhosva yekuti vakaendesa zita ramambo panepfenyu reStudio 7. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Sabhuku Masekesa vanoti vakadanwa pamwe nevamwe vemhuri yavo vari vana kudarira mambo musi wechitatu, vachipomerwa mhosva yekuti vakamhangarira Ishe kunhepfenyu reStudio 7 vakabuda panhau vachitaura mwedzi wapera. Izvi zvaitevera nyaya yakatongwa padare pavo apo vemhuri yekwaMasekesa vainetsana nenhengo yeparamende yeChiredzi North vaDanford Masia, avo vanoda kutora minda yekwaMasekesa kuti varime nzimbe. Mwedzi wapera Studio 7 yakapomera Ishe Tsovani vaFelix Mundau ichida kunzwa divi ravo panyaya iyi mushure mekutonga makakatano aripo pakati pevemhuri yekwaMasekesa pamwe naMP Masia. Sabhuku Masekesa vanoti izvi zvakatsamwisa Ishe, avo vakabuda vachitaura munhau dzeStudio 7 vakavati vanofanira kuvapa muripo wokumbira ruregerero nemusi wesvondo.
Adaidzwa nejinda ramambo rinonzi Macheke anonzi Chimitasenge ndiye akatidana ikoko achitiudza kuti makafumura mambo kutaura paStudio 7. Tikati tavafumura sei? Zvikanzi hamaifanirwa kutaura paStudio 7, saka munofanirwa kuti monopa mambo sori. Tikati ndeyei? Because zvinhu zviri pachena kuti isu takatanetsana naDanford, asi iye zvino izvi taakunzi taane mhosva.
Munin'ina waSabhuku Masekesa vaMorris Masekesa vakaendawo kudare nechitatu vanoti vakasara vachinetseka kuti kubudisa Ishe munhau ingava mhosva here.
Hatina kupuwa, takanzi indai mundoungana muone kuti mouya sei pamambo nesvondo iyo inoi. Takanzi tidzokere kundau. Tashamadzwa nekusiita hanzvisa ndezvekuti hatizivi kuti ingaita sorirei, nekuti isu hatina kuresera mambo isusu. Nyaya yatatinaenda yaDanford haida kutitorera kwapatinofudzira mhombe dzedu. Saka kuti tii tinoti soriyei?
Vemhuri iyi vanoti Ishe vari kuvashungurudza nekuti vanoda kuti nhengo yeparamende vamasiya vatore minda yavo, nekudaro vave kuvatsvagira mhosva dzenhando. Hatina kukwanisa kutaura naMambo Tsovani sezvo nhare yavo yanga yakadzima, asi jinda guru ravo vari mutongi wenyaya iyi vatsengele vati zviri kutaurwa hazvisi zvechokwadi vasati varamba kupindira mimwe mibvunzo yeStudio.
Hachisi chokwadi chavari kutaura icho, hapana nechokwadi chavari kutaura icho nokutaura nyazvokudare ndirikudaro.
Vana vemhuri yekwaMasekesa vakaita savachiserera Masekesa vanoti Ishe vari kushungurudza madzibaba avo vachivaripisa pamhosva dzisina maturo, nekuti vari kuramba nevhu ravo iro rinoda kutorwa nemunhu anoita zvematongerwo enyika. Studio 7 yakundikana kunzwa divi raMasiya panyaya iyi. Zvichakadaro, mapurisa ekuchiredzi nezuru akasunga masabhuku masere ekuchilonga vachivapomera mhosva yekukurudzira vagare vavo kuti vapise sora remombe reLucerne rakarimwa nekambani yeDen Diary. Mumwe wemasabhuku akasungwa, sabhuku muningisi vaItai Muchekele, vati vakatorwa nematikiti hivha pamusha pavo vakaendeswa kukamba yemapurisa yeChiredzi Central Police Station, uko vakandogariswa kwemaawa anosvika mana vakazoregedzwa mushure mekubvunzurudzwa. Vanoti vaipomerwa mhosva yekupisa sora reLucerne. Izvi zvatsinirwa nasabhuku Chitsanga vaAbraham Hasali, avo vati ivo
tinoda kukubvunza kuti bundu rakatsva sei, rakatsva radhenderi, rakatsva pachibwedzi. Ndikati ungazvinoita here kuti wobvunza ini? Akati akasora musero wose tichioma tichitsvaka vamwe. Vanhu vanga vakanyorwa ipapo vaikwana kusvika ku14 vanhu.
Mutauriri wemapurisa mumasvingo Inspector Kuda Kwashe Dhewa vati havasati vanzwa nyaya iyi sezvo vasina kuswera muhofisi mavo zuva ranhasi. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti kodzero yekuti munhu wese ashande basa rine hunhu inofanirwa kusimudzirwa uye kuwanikwa nemunhu wese munyika. Kurudziro iyi inouya apo vamwe vashandi munyika vabatana nedzimwe nyika nhasi dzepasi rose mukucherechedza zuva reInternational Day of Decent Work. Mukutaura nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weATUZ Vaubert Masaraure kuti tizwe zvizhinji nezvavaita pazuva ranhasi.
Takwanisa kuita advocacy yakawanda paindanet tichitaura nevatungamiriri venyika kuti padecent wedu tiri kudarisirawo muhoro unokwana muhoro unotenga, nekuti fairwage ndo inoita kuti kushanda kuve decent. Tiri kukumbirawo social protection. Takwanisa kushambadza nyaya dzekukoshesa mapensioners edu kuti akwanise kuwanawo mari inoita kuti vararame. Takwanisa kushambadza nyaya dzevechidiki vasina mabasa kuti ibasa rehurumende kuti ipinze vanhu mabasa. Takwanisawo kushambadza kukosha kwekukoshesa vakadzi varivo vane population hombe munyika medu, kuti tikane takwanisa kuprotekta marights avo pabasa tinenge tatoita nebhazasi. Uyewo zvakare tasanza sairi kuitawo mugungano rakazomboita iro raitirwa kumashangano ndiitipozi vanhu achiita nhauriramo dzekuti ndezvipi zvingaitwe kuti macitizen vainjoye.
MuZimbabwe mungati here imi vashandi havasi kuwana mabasa ane hunhu?
Wangu muZimbabwe mabasa haana hunhu. Tikatarisa munhu anonzi murayiridzi Zimbabwe, munhu asina kwanisa kubhadhara rendi yepamba paanenge achinzi anogara, ndiko kushoshera kwehunhu kwebasa racho. Kana tikatarisa munhu anonzi ticha, anenge achiwana mari inenge iri 50 yepovert bottom line. Saka muhoro wakadaro hausi fei. Tikatarisa munhu anoritaya ashanda makore anokwana 40 zvikukwira, anogona kungowana mari inokwana kana kuita 500,000 aratidie. Zvireva kuti hapana hunhu huripo.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ Vaubert Masaraure vari parunare neStudio 7. Tabatawo gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima, avanoti sehurumende havana kucherechedza zuva iri zviri pamutemo nhasi, asi vacharicherechedza pavachaparura chirongwa chavari kuumba chekuti vashandi nemabasa vange vaine hunhu munguva pfupi inotevera.
Hatisati tacherechedza zuva iri zviri pamutemo, asi tinoda kuti nyika izive kuti tine chirongwa chatiri kutogadzirisa cheDecent Work Program. Ichi chirongwa tiri kuzouya pamusoro pechimwe chirongwa chatagara tiri nacho, again cheDecent Work Program. Tichapedza kugadzirisa chirongwa ichi mwedzi kuda kana mwedzi iri iri kutevera. So patichalauncha ipapo ndipo patichazonyatsoita celebration yacho.
Chirongwa ichi chinenge chakamira sei, Honorable Mavhima?
chirongwa ichi chakanakira kuti chinotarisa mabasa chichikurudzira kuti mabasa ese ngave mabasa anopa kuremekedzwa kuvashandi munzira dzakasiyana anofanira kuve mabasa anopa mugove unoenderana nebasa rinenge richiitwa nemunhu agove zvemabasa anocherechedza zvinhu zvakaita seutano hwemunhu nekudzivirirwa munjodzi kwemunhu
tataurawo nevashandi vehurumende vari kuchemwawo kuti vatonge vabuda mubraketi iyo ivashandi vanofanira kunge vachishanda zviri decent zvii zvamuri kuitawo sehurumende kuchengetedza vashandi venyu
zvinofanira kuti zvizivikanwe nevashandi pamwe chete nenyika yose kuti hurumende iri kuedza nepainogona zvichienderana zvakare nehomwe yenyika kuti yakamira sei kuti vashandi vehurumende vawanewo iyo decent work yatiri kutaura nezvayo
vanga vari gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari parunhare muHarare nestudio 7. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti bazi ravo rabudirira mukuvandudza mitemo kuita kuti vatori venhau vashande vakasununguka uye kupa marezinesi kune vamwe vemaredhiyo nematerevhizheni. Bazi rezvekuburiswa kwemashoko rakaitawo musangano nevatori venhau vhiki rino kunyanga richiziya mamiriro akaita zvinhu nenhunha dzevatori venhau. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata amai Mutsvangwa.
Ini segurukota rehurumende mubazi rekufambiswa nekushambadzwa kwemashoko saseneta Mutsvangwa, takasangana nevashandi vehurumende vanoshanda pasi pebazi irori kusanganisira nevakokwa vedu vakamirira mapoka akasiyana siyana nechekuita nekutapwa nekufambiswa kwemashoko uye naavo vanomirira vashandi vemapazi aya. Vakauya kuzotaura tiri kunyanga uko.
Mainge muine chinangwa cheyapa?
Tichida kuratidza kuti tingaite sei kuwandudza magwaro nemafambisiro atingaite basa mugore rinouya 2023 yatinoti pachirungu Ministry Strategic Planning Review Workshop.
Ndezvipi zvimwe zvamakataurawo segurukota apa?
Mumashoko aya, ini saminista weInformation, Publicity and Broadcasting Services ndakapa kutenda kuvashandi vehurumende varivo vandinotungamirira mubazi rangu reministry yandinotungamirira ndichivatenda nebasa guru ravakabata mugore regore rino riri kupfuura ra2022.
Zvii zvavakaita zvamunoti zvinoda kutendwa?
Kunyanya ndakatarisira kugadzirwa kwekudzikwa kwematransmitter anowandutsa kuveko kwemagindi mukindi munzvimbo dzakasiyana siyana. Takavhura tinoti macommunity radios kuchiredzi, tikavhura kuchimanimani, tikavhura kunyanga, tikavhurawo dzimadzangara dzimu dzakaita se 3KTV yatinoti ndioma commercial televisions. PaZBC takavhurawo Jive TV.
Avanga vari gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo mukuru wesangano revatori venhau Media Institute of Southern Africa vatavani mwoyo avanoti hurumende inopa nerudyi ichitora neruboshwe sezvo iri kuvandudza mumwe mitemo asi ichidzika mimwe inodzvinyirira vatori venhau.
Chokutanga tinobvuma kuti pane zvinobatika zvaitwa nebazi iri kusanganisira kubudiswa kwakaitwa aipa mumagwaro yedu ichinge ichibviswa nemutemo wekufambiswa kumashoko zvakanaka Freedom of Information Act, Zimbabwe Media Communication Commission Act. Bazi rapa nguva yekudzumburudza kufambiswa kumashoko nemadzangaradzimu nezvivhitivhiti unova Broadcasting Services Amendment Bill.
Muri kufara here nezvirikuda kuvandudzwa mubhiri iri?
Harisati radzoswa kwatiri kuti tionone rasvika papi. Tinokurudzira bazi iri kuti rifambe nekukasika kuti ripedzise basa, tipedzise basa iri tichinge tichipiwawo mukana wekuti tione kuti zvatakataura zvakapinda here mugwaro uru. Kechipiri, tochienda panyaya dzekuti mutemo unogadzira yatinotiyo pachirumbi co-regulation. Takabvumirana kuchita chatakaita chekupedzisira chanandirimo inini chekupedzisira kukadoma. Chataitaura kuti pagadzirwe co-regulation, Zimbabwe Media Commission inenge yakamira nediviro. Industry yevatapi venhau nevanogadzira mashoko pamadande mutande younzawo chivakwa chinonzicho Zimbabwe Media Council. Chakamira pazasi chiricho chekutanga chekuti vashandi nevanenge vachitanhuna vanotanga kushandisa bazi iroro nzira iyoyo.
Mukuru wesangano revatori venhau remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Vatavani Moyo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rezvemajeri muSouth Africa razivisa nhasi kuti vaimbove mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma vave munhu akasununguka zvichitevera kusvika kumagumo kwemutongo wavakanga vapiwa mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuzvidzadare. VaZuma vakanga vapiwa mutongo wemwedzi gumi nemishano gore rapera mushure mekunge varega kutevera kurudziro yekuti vapinde mukuferefetwa kweuori kwaiitwa. Vamwe vagari vekuhurungwe mudunhu remashonaland west vanoti vari kuramba vachirasikirwa nemombe dzavo kunyange vachidzidhibhisa svondo roga roga. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekudoro kuhurungwe vakuda kwashe sose avakarasikirwa nemombe gumi nembiri vanoti kunyange vaidhibhisa mombe dzavo dzakangofa zvakadaro.
Kudibha kuri kudibhisa. Chirwere chiriko hachisichero kudibhisa. Chirwere chakutoda hurumende kuti inofanira kupindira mazviri. Susu rinenge rakaoma kuti mukuu rakaoma rese chitaka chakatoora kudhara. Nyengo mukaso ichi mubuda maruti. Rakatobuda maruti 2 days hapana kubaya kupedza nguva. Mombe zuva rega rega pasabhu vaigona kubuda 4-5 nyengo zvirege 4-5 a day. Vanhu vachisangana mombe.
Vasoso vanoti kufa kwemombe dzavo kuchaita kuti vatadze kurima minda yavo sezvo vasina mari yekuhaya tractor kuti vawane chekurimisa. Mwaka uno
chiro chikana kuti nguva yatatasana nayo kurima vanotorima ne
izvi zvinotsinhirwa nemumwe mugari wekudeve vaBenjamin Rinashe avakarasikirwa nemombe dzavo 35 kwakasara mhurumbiri chete.
Ini ndakarasikwa nemombe 35. Izvozvo handitorina kana mombe 1 mudanga izvozvo. Handitorina kana chokurimisa izvozvo. Inofamba yakarembedza musoro pasi ichikuda masiriri. Mvere dzakamira isiri active. Utinyatsoona ukaona yekufamba yakadembedza musoro chete ichibuda mazvimasiririso wotongoziva kuti hazvina kana kuti 1 day mombe inenge yatofa.
Mumwe mugari wekwamudzimu anoda kuzivikanwa savaJorodhani anoti kufa kwemombe kuri kuita kuti mutengo wemombe udzike zvakanyanya kudarika mutengo wemadhongi.
Vanhu vakutotenga madhongi. Madhongi tasingazive kuno asi vanhu vakutotenga madhongi zvakutotishamisa izvi. Ende dhongi rakutodhura kudarika mombe 250. Mombe utengwa kana ne 120. Dzimwe dzitengwa nema70 mombe chaidzi.
Mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwakanaka kwezvipfuwo mudunhu remashonaland west Dr Tokozani Muswera vachititaure nemushandi wemuhofisi mavo ati mombe dzinogona kufa nechirwere kunyange dzichidhibha.
Sazvinoita kana dzisina kudhibhwa properly hadzife, asi kana dzichimbonzi nhasi vanhu vaenda kudhibha mangwana vojamba voita sei. Iko zvino munofanga kuti mukadhibha mozora futi netiki grisa. Nokuti makadhibha chete musina kuzora futi netiki grisa. Pane chimwe chitoko chiya chinoenda pasi pechi pemuswe chinogona kuwanda pasi pemuswe. Saka makandodhibha isusu maybe tinenge chinzi dhibha redu fange iko zvino tiri kudhibha after every 2 weeks. Handiti 2 weeks paya paya maybe yenyu mombe kana kuti 1 or 2 dzangoita munyama. Dzahabva chikwekwe tisati tadzobwera kudhibha. Ndosaka tichizoti tiki grisa mainfanga kuzora on weekly basis. Saka kudhibha mukanzi kuyai after every 2 weeks.
Studio 7 naina kukwanisa kunzwa kubazi rezvekurima sezvo gurukota rezvekurima vaAncias Masuka vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Zimbabwe inemushandira pamwe nesangano reEuropean Union iro rakaisa mari inoita mamiriyoni makumi mana emapounds muhomwe yeFood and Agriculture Organization yakanangana nekurwisa zvikwekwe muZimbabwe pasi pechirongwa cheNational Tick-Borne Disease Control Strategy. Chirongwa ichi chakatanga muna 2019 uye chiri kutarisirwa kupera gore rino. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuEuropean Union kanawo kuhurumende kuti chirongwa ichi chava papi sezvo zvikwekwe zviri kuenderera mberi zvichinetsa munyika. Sangano reFood and Agriculture Organization rinoti mumwaka wekurima wa 2020 Zimbabwe yakarasikirwa nemombe dzinodarika zviuru makumi mashanu kuburikidza nezvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chesvondo rino tinokupai hurukuro nanyanduri wechidiki anonzi Mambo Gramatunhu. Mambo akapedza zvidzidzo zvepamusoro zvearts kuchikoro chepamusoro-soro cheGreat Zimbabwe University kumasvingo. Ngatinzwei nhoroondo yeupenyu hwake mune zvekunyora nekudetemba achitaura naIvan Sininga weStudio 7.
It's a majesty on Black Show.
Diwe jikanda mina wesanu Tino kutambira imauya Kuyu ndiwa mutupa wamunawela
Gramatunhu munyori wenitembo. Gramatunhu munyori wamabhuku. Gramatunhu is a spoken word artist. Nangota I'm a stage poet. Gramatunhu murumbidzi mutsiuri. Gramatunhu mutauri wenaudzese dzinoitika mumagariro.
Izvo zvekunyora nekudetemba makazvitanga rini?
Pakutanga apa I don't remember kuti ndakatanga rini nekuti vandiri mudiki ndaitwa ndaona kuchikoro zvazvichiitwa nevanenge vauya nemadrama vakati vanenge vauya nemabhendi kuchikoro kuprimary yabva kumusha. Saka kwakusina exposure kumaarts yakanyanya because zero radio, zero Instagram, by then zero Facebook, zero Twitter, zero what. Saka inspiration taitoiwana kumavillage artists waya auya kuchikoro kwedu. Saka ndaizono zvivandudzawo ndega ndotanga kugadzira zvangu mai vangu mailinda vainakidzwa. Mwana wangu zviri kuzviita sei? But professionally, I started 2010. Kwa naka kutanga kupefuma kutikoro. Kupefuma kutikoro, nda kufanduwa nini kutikoro, kuma workshop. Nda kuti MPO wakaita chirali chakam, but nyambiri, ya imuri, murove. Saka response yewa nduweka zumbipusha. Ndirambe ndiri mo, ndirambe mskuita mo, you know. But then kuchiri wa maoko, kwa kwa kato kosha, wa hibo wa ndu, the motivator. From 2010, kika nasi, takaenda.
Kaona mchiparo rao buku ijara makaburitza kumberi takamiriba, rinombo di, nderei, rita nangure zishoma.
Kuma muna chizu arwa, life neto mupa magozi, anufanra kwa chivu. Nengu watu wane zukwere. Kumberi takamiriba, hii buku rinopatari siro. Nikutu kunewe se ano shandira vaka nanga. Jino itika, it's not all about believing. But doing zva unoda kuti zvidiki zvitsike. Mberi takamirirwa ibhuku rinopa hope uye rinopa simbiso uye rinopa dzidziso pamusoro peupenyu. Vakomana nevasikana vane zvavakananga muupenyu vanofara kwafoka.
Saka vanoda kukubatai vanokuwanai kupi?
Vanoda kubata Mambo Gramatunhu but strictly for business. Ndichava panhamba. But vanodawo kungoindaracta naMambo Gramatunhu tichionawo netembo tichitaura. Ndokumbirawo munongono followa nekusubscribe kuYouTube yedu. Social media yese is Mambo Gramatunhu kuYouTube. Please, mongo subscribeawo kuitira kuti ndichinakidzwa nenhetembo. Ini ndinenge ndichinakidzwa ndichiona family community yangu ichikurawo. Vanoda kuti tiite business tishande tese. Munondibata panhamba dzangu dzinoti 0779-9900. Ipapo munogona kuita mabookings enyu, maweddings, maanniversaries, magraduations, macorporate events, mateam points tinokuitirai futi, mabirthday dedications, maartists anodawo kurove ghost writing, tinoita futi izvozvo izvi. Tinoita macampaigns ekukaetu, saka tibatei vanoda kuti tishande tose.
Mwana wangu wedangwe, tikanda weshanu, ndiwe ndikaka.
Chikanda
Tinotenda Nyanduri nemudetembi Mambo Gramatunu paurukuru yaita na Ivan Zininga we Studio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. manero ano. Apo tiri kutarisa zvakabuda kumusangano wePolitbureau wezano PF wakaitwa neZuro Maneru uyewo kuwandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo pasi pebhiri reElectoral Amendment Bill 2022. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiya mina Gibbs Dube.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wala mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 7 Mfumfu 2022 ngoKibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi kunengi aseguqule eZimbabwe ukwenzela ukuba intatheli zindaba zisebenze ngemfanelo. IZimbabwe imanyene lamanzwe omhlaba wonke jikelele namhla ekunanzeni usuku lokukhuthaza ukuphathwa kuhle kwezisebenzi okuzinika isidunzi ole World Day for Decent Work. Kuwo ze Friday liviki silo ntombazana wakobulawayo uJunior Ndlovu wazala ngegama lakhe lokucula elithi Juice Majusana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosikazi Monica Mswangwa, umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko, uthi kunengi okwenziwe nguhulumende wakhe lonyaka ukwenzela ukuba intatheli zindaba zisebenze zikhululekile kwele Zimbabwe. UMswangwa owenze umhlangano omkhulu kuliviki lentatheli zindaba uthi kule mithetho ebunjwe nguhulumende eyenzelwe ukuba kube lula ukuthi abaloba izindaba besebenze ngemfanelo. Uthi ukwesulwa komthetho we-Access to Information and Protection of Privacy Act ngokunye okuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele ukuguqula indlela okuthathwa ngayo izindaba eZimbabwe. Wethule lokhu ngesikhathi inhlanganiso ye-Committee to Protect Journalists isithi kumele eleZimbabwe lekele ukuthwalisa nzima intatheli zindaba eziguqela uHope Chizuzu okuthiwa waloba amanga nguMoses Chunga labanye bakhe abaqembu leDynamos Football Club. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Njabulo Ncube ukhokela inhlanganiso yabahleli bezindaba eZimbabwe Editors Forum.
Sixoxisane ngemithetho esiyifunayo ukuthi intatheli zindaba zibe lakho ukusebenza kuhle zingathukamezi ngamapholisi. Yizo izinto esixoxisane ngazo. Sinika sathi thuwa lokuthi simxwayise ukuthi khona khangele privacy zibe yi-cabinet ukuthi imhlalo entatheli zindaba eZimbabwe ikhangelele. Sixoxisane ukuthi khona sifuna ukuthi besincedise njengentatheli zindaba ukuthi siye ngalokho abathi ngesilungu i-National Employment Council for the Media. Iqembu elingasincedisa ukuthi siye lakho ukuthi sikhulumisane ukuthi intatheli zindaba kumele zithole umholo ongana.
Singathi nxa sikhangela baba Ncube, siyabona ukuthi kukhona okunye elingabe likhulume ngakho, ikakhulu lokho ukuthi intatheli ezindaba ziyabotshwa. Alizange likhulume ngakho khonokho?
Sikhulume ngakho kakhulu, ikakhulu sikhangele ukuthi esila ekhethweni ukuthethe wakubhala phansi watshela ukuthi khona yena lapha hlezi khona uzakhulumisana nabanye amaministri lamapholisa labanye abemthetho ukuthi intatheli zindaba azelele zenze umsebenzi wabo. Ukuqomotele lokuthi washo ukuthi khona kukhabhinethi le buyayo uzawufaka akulobe ekufake phambi kaprezi.
Lizakwazi njani ukuthi uwenzile khonokho? Like lakhuluma khonokho ukuthi lizakwenza lokhu ngesilungu okuthiwa yi-follow up.
Ye, silapho ukuthi sikhulumisane laye, ngihlangana laye nane vile zayo omvulo ekadomo bambizile lazi utrena intakele zindawa ukuthi khona khona bebe la malungelo lokwazi ukukhangela ama elections labo ya so ngizakufaka kuye mhlanda omvulo unjayele inkonayo ngizakutshela ukuthi kuthini kuqakathekile lomhlano ngizabalawulaye lapho ebambize khona ngoba ubuya ngemuva kokuthi itathele izindaba eyinye ichayele amapholisa kutshana
ye so nxa sikhangela sibili kula lo mthetho lo we-data protection lo ngazani intathele izindaba eziningi ziyabotshwa so-ke lakho khonokho kufikile engqondweni yenu ukuthi likhulume ngakho lijule sibili ukuthi kungani kuyahlupha
sikhulume ngakho sibili konke khonokho lakujule ukuthoyo wasithenzisa ukuthi khona khona ezakhulumisane labo abanye asebenze labo khumbula phele ukuthi khona khona osaqwa ephila ababani kule ministry yezinye zika-I_T t ezinye ezingasizo ministry of information so kutho ukuthi khona uthi kulamanye amaqembu labo akhangela eminye imithetho omele bekhulumisane ukwenzela umthatha ezindala zisebenze kuhle.
Ye, siyabona njalo-ke ukuthi wona lo mthetho esikhuluma ngawo i-data protection yiyo lo phela wangena esikhexeni se-aiba libona ngani kulo mehluko yini phakathi kwemthetho le?
Akula mehluko siwuthilo ukuthilo lokho thikangamelayo ukuthi abakangele ukuthi khona umthetho lo abawubisayo bangabisa nge-tax law wakuthi khona khona i-aiba le esayilelayo ukuthi iphume bakisa eminye imithetho enjengayena le yokuhlukumeza intathelezindaba.
Umnumzana Njabulo Ncube ugokhela inhlanganiso yabahleli bezindaba eZimbabwe Editors Forum. Sixoxela abenhlanganiso elwela ilungelo lababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union bathi ilungelo lezisebenzi elihloniphekileyo kufanele likhuthazwe njalo lijabulelwe umuntu wonke. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Inkuthazo yabe-R2Z le iza ngesikhathi eleZimbabwe limanyana namanye amazwe omhlaba lamhla ukunanza usuku oluqakathekisa izisebenzi ukuba zihlonitshwe emsebenzini olwe-International Day of Decent Work. Isikhulumeli se-R2Z umnumzana Themba Kuye Moyo ulandisa kabanzi ngalolu daba lwemisebenzi ehloniphekileyo.
Uhulumende nxa lamhla kuthiwa lilanga le-decent work eZimbabwe kutsho ukuthi sisaselomango omude kakhulu ukuthi size siyehlangana lo msebenzi ongabizwa kuthiwe i-decent work nxa sikhangela iholo, sikhangela ama-living conditions, sikhangela ama-working conditions akhona eZimbabwe kunzima. Ngani lilizwe elisempini thina sile 42 years sathola uzibuse umholo abawuholayo uzwisa usizi.
Umnumzana Victor Dube waseHarare ukhala ngokungasahlonipheki kwemisebenzi eyenziwa ngabantu elizweni
ngoba iholo labantu selilutshwana kakhulu. Okukhona kathesi ukuthi sibone sihlale phansi sibonisane labo abakhweza izinto labo lihlale phansi nabantu abathengayo ukuthi bengahlangana ngapi.
Ingcwethi kwezombusazwe njalo ephatheke kumisebenzi yokucubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Kodwa kumele sinanzelele ukuthi iregime esidila layo injani njalo iphila ngani. Sesilama research amaningi esayenza ayo sikhuluma ukuthi ama-institutions la wonke ziyakhepshani. Lama research amaningi sikhuluma ukuthi ama-institutions wonke lawo they work to preserve power.
Izisebenzi eZimbabwe zihlezi zikhala ngeholo eliphansi eselingasela sithunzi njalo lingahambelani lentengo yempahla edingakalayo empilweni yomuntu yansuku zonke. Zisithi ngabe kuyabuyelwa kuholo ezazilithola ngomfumfu womnyaka 2018 lapho zaziholiswa ngemali yakwelemelika kodwa uhulumende labamankampani asebenza ezimele besithi abakwanelisi lokho ngesimo somnotho esiselizweni. Abasungula lolu suku ngomnyaka ka-2008 abenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi umhlaba wonke abe International Trade Union Confederation, ITUC, bathi lonyaka lolusuku lunanzwa kulokuphazamiseka kwesimo sezisebenzi okubangelwe yikuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kanye lempi ekhona phakathi kwele-Russia lele-Ukraine kwabangela ukusilela kokudla kwamanye amazwe kwenza laba mankampani basebenzise leli thuba ukuthola inzuzo ethe xaxa kungahloliwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ubulelani lophengula owakhethwa ngumdeni wakokhumalo uba yinkosi yesizwe sikamthwakazi usenike abantu asebekhulile abahlala entembeni Old People's Home impahla etshiyeneyo. Umnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikalophengula, uthi kuqathekile ukuba kukhathalelwe abantu asebekhulile.
Inkosi iyacelwa iyake yafika ivakatshele entembeni, bakhala abantu abadala ukuthi ye bayasilela ingubo, bayasoda ukudla. Manje inkosi bihambiseke kudlula khonaphana umgubho, yathi yahamba yabavakatshela yabapha ingubo, bamnikeza ilisi futhi yezinto abazifunayo. Kuyaqoqwa nje zizakhona ziyathunyelwa.
Singathi khonokho ke abakucela okunye kuyini?
Ngimpuphu, ngamasepho okugeza, ukudla nje lento yokuhlanzeka, izinto zenhlanzeko. Ingubo lazo kazenelanga kwenela iwing eyodwa, abanye basilela. Isakhankasa-ke inkosi ukuthi ziqoqe lezo zinto.
Kuqakatheke kanganani ukuthi kwenziwe lokho?
Abantu abadala emsakazi bangabantu abethu, abantu abadala baphenduka babe ngabantu abethu. Thina vele isiko lethu, akekho umuntu akalahlwa umuntu, akalahlwa umuntu. Umzali siyamnakekela azangene egodini ukuze sithole izibusiso. Yikho abadala kakufanelanga babe lo buntandane, kumele banakekelwe, babaluleke kakhulu kithi.
Kuyini okunye obonangazani kumele kwenziwe kwenza ukuthi kuncedwe abantu abadala? Siyabona into abaningi babo balahlekelwa ngamapentsheni ukuze kudilike idola leZimbabwe, bangancedwa njani?
Mthonisasengizayo kukhipha imfihlo esakeke. Kodwa enye into sibile hlupha inkosi mphakathi yikuthi abantwana nxa wawubala ama-statistics eZimbabwe sawakabakhuli abantwana kahle ngenxa yokuthi abadli kahle. Inkosi ibhizi-ke idinga inhlanyelo, specifically amabele kumbe inyawuthi. Njengoba nakule climate change nje isimo somkhathi sidikadika, abantu sebelima umumbu umnyaka yonke ababhuni, sezokusenza ukuthi abantu balambe bangadlo okulo msoco. Yilokho-ke idinga inkosi lezi nto ezi-drought resistant, amabele lenyawuthi inhlanyelo yakhona ukuze abantu emakhaya bayelima, futhi lobo umumbu ungenzanga lutho kodwa babe lapho kokuhle.
Ye, siyakhumbula ukuthi kudala kwakule nhlanyelo kuthiwa ngulobhengula, kambe ngakudinga konke lokho?
Izinto ziyanyamalala, mntonito, ziyanyamalala izinto ngoba abantu sesahlalela khathana. Into kuye ngiyaziyo elobhengula kangiyaziyo mfakazi, kumele ngikhulume iqiniso. Kodwa mna ngazoba kuthiwa yini, kanti umumbu lo wesinto ongasowe kodwa ukhona umuntu othilela ubhane esize salayela ukuthi akasidingele leyo nhlanyelo. Kukhona futhi ubaba omunye othiwa ngumoyo enyama endlovu laphaya, siyayidinga inhlanyelo yesintu ukuze siyigcine ngoba mhlawumbe yona ingabekezelela lesi simo somkhathi.
Umnumzana Bulelani Khumalo yisikhulumeli sikabulelani lobhengula owakhethwa ngumdeni wakokhumalo ukuba yinkosi yesizwe sikamthwakazi. Umeya wedolobho leVictoria Falls uKansela Somvelo Dlamini ubotshwe izolo iKhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission imethesa icala lokungethembeki. Igoda lakhe umnumzana Give More Mveringi utshele iStudio 7 ukuba umnumzana Dlamini ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba namuhla. Eminye imbiko ithi izakhi inxuswe kuleli dolobho ngumabhalani wekansili yeVictoria Falls umnumzana Ronnie Dube, njalo ababili laba bayalwisana. Umnumzana Witness Dube, isikhulumeli se-MDCT, utshele usithandekele Mhlanga weStudio 7 ukuthi ibandla lakhe lisadingisisa ngodaba lolu.
Sikuzwileyo lathi kuphuma kwabanye abakukhansile naleyeVictoria Falls abangamalungisi ukuthi hhayi, ngiqiniso ubaba uSomvelo ubotshiwe ngo-4 PM ntambama, kodwa asikabi lolwazi olugcweleyo ukuthi wethethwa macala bani, uvela ngaphi, kumbe kusuke kwathini. Kodwa tinazo indlela zokuthi ngokuya kwesikhathi sibe sesilalo ulwazi olugcweleyo ngoba silamagqwetha ebandleni kanti njalo silengata osecretary for local government secretary general njingathi ezeneleyo ezokuzabakwazi ngokugcweleyo ukuthi kuyini okungabe kuyiludaba olwenze ukuthi mhlawumbe aboshe kumbe khonokho okuyabe kumomva wokuboshwa kwakhe.
Siyananzelela ukuthi asikho kwakuqala ukuthi kube lo daba lolo.
Okuqakathekileyo esingakukhuluma ngalolo daba ngokuthi okwaziwa ngumuntu wonke ukuthi umthetho ulesandla sawo, ulendlela esebenza ngawo. Umthetho awusivumeli ukuthi sithi umuntu lecala yena engakafakwa ngaphambili kwenkantolo wathoniswa wabonakala ubufakazi balokho akweteswayo. Thina ekwazini lokumthetha kwethu ubaba umeya uDlamini umuntu obesimthembile ukuthi uqotho uza kwenza umsebenzi wakhe. Nxa kulensolo thile ezikhona lathi njengebandla futhi siyama eceleni ukuthi sivumele abomthetho ukuthi bayenze umsebenzi wabo bengaphanjaniswanga libandla. Asilawo nje loyana umthetho wokuvikela ukuthi amapholisa kumbe izakhi yonale kumbe inkantolo yehluleke ukwenza umsebenzi wayo ngenxa yamandla ezipolitiki lokho esidali kukubona kuboZANU PF namanye amabandla. So okwakhathesi njengabantu abangelalwazi olugcweleyo asilakho nje esikwetesa usodolobho wethu asilakho njalo esingathi kumbe kungabe kutheni ngokuthi kuke wayetheswa into ezinjalo ngoba kumele sikunanzelele njalo thingako kupolitiki kwesinye isikhathi kuyakwanisa ukuthi kube kusenzakala ukuthi kuyenzekale khonokho bathi nje kulwiswa abantu befuna khona khonokho ukuthi umuntu angcoliswe.
Lo ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT obexoxa ecingweni losithandekele emhlanga weStudio 7 eseHarare. Kusenjalo umnumzana Douglas Monzora kubikwa ukuba usengene emhlanganweni wePollard. Umhlangano walamhlanje wenzelwe eState House lapho kade kulo umongameli Emmerson Mnangagwa.
Direct from Washington, the voice of America.
Uhulumende we-Iran usecutshele abantu belizwe lakhe abangafika izigidi eziyisishiyagalombili 80 million indlela zokufinyelela inkundla zokuxhumana ebulenjini ngendlela yokwenqabela bona kanye lomhlaba ukuthi bebukele abantu abavinjelwa ngodlakela ukuthi bebhikishe ngokuthula kulandela ukubhubha kukankosazana Mahsa Amin esezandleni zamapholisa kulelo lizwe. UMahsa Amin ubulewe nje mahlayana njalo okwamanje uhulumende usenyathezela ukutshengisela ngokuthula kwabantu bona abalelungelo lokuthukuthela ngalesi isehlakalo. Ukutsho umabhalane kahulumende umnumzana Anthony Blinken oqhubeke wathi kusobala ukuthi uhulumende we-Iran uyesaba abantu bakhe. UNkosazana Amini wabotshwa ngamapholisa e-Iran abonwa ngokuziphatha kuhle kwabantu awe-morality police ngoba engagqokanga ngemfanelo izembatho zabokholo lwesi-Muslim ezigqokwa ngabesifazana eze-hijab. Walimala kakhulu esezandleni zamapholisa wasebhubha esibhedlela ngemva kokwehluleka okuphaphama ekukhoma. Abantu abangamachumi ayisikhombisa lasithupha sebabulawa njalo abedlula inkulungwane lamakhulu amabili babotshwa e-Iran kutsho intatheli zindaba. Abatshengiselayo bakhalaza ukuthi abantu bengaphoqwa ukugqoka i-hijab njalo kungephulwa amanye amalungelo abesifazana. Ukutshengisela lokhu sokusabalale kwaze kwafika esigabeni ezingamachumi ayisishiyagalombili e-Iran. Lanxa uhulumende we-Iran edubula emaxukwini abantu abatshengiselayo njalo ebavimbela ukuthi baye enkundleni zokuxhumana ebulenjini, elemelika lithatha amanyathelo okuthi lincedise abantu be-Iran ukuthi benelise ukungena enkundleni lezi besebenzisa ubulembu ngaphandle kwembadalo. Kungakho ugatsha lukahulumende weMelika olubona ngezemali solungezelele uncedo ngokunikeza amalayisensi kumankampani abona ngezebulenjini ukwenzela ukuthi ephathise abantu ngenhlelo ezithile ezokungena enkundleni lezi. Amanyathelo la azaphathisa abantu be-Iran ukuthi belwisane le mizamo kahulumende wabo eyokuthi bengafinyeleli ulwazi njalo bekhulume abakufunayo. Ngamalayisensi la bona asengezelelwe inhlelo sobusezandleni zamankampani abona ngezebulenjini ukuthi ethulele abantu lezinhlelo ngokusemthethweni. Uhulumende weMelika uzaqhubeka inanzelela amathuba okusekela abantu beIran ukuthi benelise ukuxoxisana bekhululekile njalo bengesabi ukujeziswa nguhulumende.
Belalele udaba oluveza imibono kahulumende wakwaleMelika. Wezemidlalo, uNomsa Boys Moyo wayengukaputani weqembu leMighty Warriors ukhuthaza ukuba kuhlalwe kubunjwe amaqembu awumdlalo wenguqu amela isizwe loba nje ilizwe leZimbabwe lamiswa ukudlala lamanye amazwe. Intathele zindaba yethu yeStudio 7 uJoseph Njanji usibhalolo daba.
Ngokamoya uthi kuza kuba nzima ukuba amaqembu abesifazane amela ilizwe leZimbabwe ancintisane lamanye amazwe mhla ezavunyelwa ukuphatheka kumncintiswano yeqoqo ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso ye-Federation of International Football Association, i-FIFA.
Talent abanalo litsheli talent labantu bangobaba, ngoba abantu bangobaba abanye bazalwa nje bebelapho. So ayifine ukuthi ivinestrating badla abantu for umntwana oyinkazana engavele ayeqe inyawo umbam izinyanga. So in terms of it, good developing corrected the Zimbabwe in football, oh mama, says a little bit. Moza Kerwood says a police chair in Pan, says Chola Mamma Tim,
uqhubekele phambili okamoya wathi inkokheli zomdlalo wenguqu akumelanga zigoqe izandla zilindele ukuba zizaqala ukulungiselela ukuncintisa lamanye amazwe lapho ilizwe elizavunyelwa khona ukudlala lamanye amazwe.
Mangasivumeli abakhulu bakhulu bona bezifo ukuthi siyenze ama-select teams from pass sit under 17, under 20, senior team, sibe sikhemba maybe twice a month or once in a month. Oh, siyenze ama-regional select ukuthi kubulawayo kube le select yama-under 17, under 20, under 23 the senior team. Sibe sitraina week in, week out. Then so discuss ukuthi siyahlangana. Under 17 maybe edlala under 17 yemaswingo kumbe edlala under 17 yeHarare. Yenze ukuthi sale thina sibe squad esiqinile. Kwenza ukuthi ngaso ukuthiwa sesiyibhanye yethu si-uplifting sesile base yokuqalisa.
Umqeqeshi okwasebenza lamaqembu amankazana amela ilizwe uAnele Nyathi layovumelana lo moyo ukuba kungali ndwa ukuze ilizwe lize livunyelwe ukudlala njalo ukuze kubunjwe amaqembu amela ilizwe.
Kudingakala kathesi ukuthi sibe lama standing squads even lama provincial games ukuze sinelise ukuthi sithi thina identify lapho singabathi thina ngama future national team players, sibe kwazi ukuthi endaweni ethile sile player elinje. So I think itask enkulu ukuthi ngalesi sikhathi singadlala ama games sibe sizama lathi ukuthi sihlale sikhona emidlalweni.
Ilizwe leZimbabwe limiswe ukudlala lamanye amazwe inhlanganiso ye-Federation of International Football Association ngemva kokuba inhlanganiso ye-Sports and Recreation Commission imise umsebenzi inkokheli yenhlanganiso ye-Zimbabwe Football Association ekhokhelwa nguFelton Kamambu. Ngenxa yalokhu amaqembu aseZimbabwe agoqela lalawo amela ilizwe yavunyelwa ukuphatheka kwimidlalo yeqoqo ngaphansi kokuqondiswa kwe-FIFA osekudale ukuba livalelwe phandle kumncintiswano ye-Africa Cup of Nations kanye le-COSAFA. Ngenyanga kaMpandula bekulo mncintiswano we-COSAFA wamaqembu abesifazane njalo leMighty Warriors belibukele lingekhaya, ikanti ngomfumfukuza kuba lo mncintiswano we-COSAFA wamajaha leminyaka engaphansi kwamajumi amabili wona ozaqhutshelwa eSwatini njalo lakho iqembu leyangu-Warriors kalisoze libe khona. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
ULive Talk namhla sikhangela ezombusazwe kweleZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Was a Friday kuliviki silontombazana wakobulawe uJunior Ndlovu wazakala ngegama lakhe lokuzokucula elithi Juice Majusana. Yena ke ucula umdumo wedisco. Asuze nixoxa lo msakazi olodumo uEzra Jesus Banda.
Ngana nejuice. Bekumukhethelisile kwesiya.
O
wathanda ezomculo njalo wayecula kakhulu ekwaya esikolo. Yeke la sizwe imbali yakhe.
Mina ngikhulele elobhengula, enyulobhengula. Thina emulini yethu sibathathu. Yimi okuqala. Amankazana sibabili, umfana oyi-1. I-primary education yami ngiyenzele Chete Primary School and then secondary ngafunda eNjube High School. Mina ngisebenza lo Alex Mhlanga abamzabethu ngabhanzi. Ngiphinde ngisebenze lo Johannes Mhlofu abambiza ukuthi ngubabe.
Sekhulile sefuna ukugcinezela umculo wakhe wazitshintsha igama wazipha asebenza ngalo wezomculo.
Igama lami lokucula nginguJuice Majusana, i-stage name yami. Mina angizibizanga wonke amabizo lawa ngiphiwe. In fact, uJuice ngamphiwa eGoli. Lokunye nje kwakwenzakala nje kuyiphathi nje abantu baphonga ukuthi juice because nganginathi juice. But wakuhambelana lebizo lami njengoba nje iqalisa ngojuju. Majusana ibizo leli ngaliphiwa ngumadlela. Angazi wangipha kanjani.
Majusana uthi wangena kulomculo wedisco ngoba iqunjwa kunjwa ngabanye
abantu engabathandayo kakhulu. Ngikhula ngudentshanda Dalom Kids le Patricia Majalisa yibo abantu abangi-inspirayo kakhulu kakhulu music. Manje vele ikhona ithanda kakhulu isplash lami ngathi hayi ngcono ngihlabele lami into enjani engiyithanda ngiyi-understandayo. Ikho namhlanje ngihlabela i-disco splash.
Juicy uyatholakala njalo selamadlalade awacindezelayo.
Mina ngilama album amabili. Elokuqala i-album lithi bayakhuluma, elesibili sijayivisa abantu. Umculo wami utholakala ku-Instagram, ku-Facebook la ku-YouTube ngibizo elithi Juice Majusana Music la ku-phone yami 071-754-6915.
Junior, uyakhula kwezomculo njalo uyaphambili esinika umculo ohlakazayo we-disco. UJuice Majusana emzilaye uhlelo woza Woza Friday mpelasonto enhle kini lonke. Igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Yeah.
Ye, siyabonga kakhulu Juice Majusana lapho ixoxa lo ezatshisa sibanda. Silehlukane isihlobo ukuthi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela namhlanje. Uhulumende uthi kunengi asekuguqule eZimbabwe ukwenzela ukuba intatheli zindaba zisebenze ngemfanelo. Kuwoza Friday namhlanje besile ntombazana yakobulawa uJunior Ndlovu waziwa ngokuthi nguJuice Majusana. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa emoyeni ngenjabulo. Umthembu Sithemba uGibbs Dube City lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.